vamunangagwa munhu anoshanda uye anozikanwa zvikuru nekushanda nevezvitendero zvakasiyana siyana mukurumbidza mwari munoziziva kuti mumashoko avo mutungamiriri wenyika vanogara vakataura kuti izwi ramwari ndiro izwi ravanhu the voice of the people is the voice of the lord vanhu vangagoti vamunangagwa vapererwa nemazano tingapererwa nemazano here sehurumende yezanupf isi turi sunyika yekutanga zvichida kubva kucape kusvika kucairo kana muno musouthern africa kuti vanhu vedu vabayiwe vaccination yecovid-19 tisu nyika yakwanisa kuzvitanga izvozvo kunyange vanhu vose maprofita enhema prophets of doom vaitaura kuti vanhu vemuzimbabwe vachafa uye vagofa semapeti vachishaya vanoviga asi tikatarisa zveuwandu hwevanhu vedu vakafa vakatisiya necovid-19 nevakabatwa munyika yose nhamba yedu ishoma pane nyika dzinonzi dzacho dzinotikurira pakurwisa matenda nemadisaster aya saka vanhu kana vachiti vamunangagwa vapererwa kana kuti hurumende yayapererwa vanorevenyi
saka munoti kwavari
ko handiti vapererwa ndevari kutizwa navanhu vachiuya kuzanupf saka kureva here kuti maseneta ari kutiza kumdc alliance achiuya kuhurumende yezanupf ari kuuya kuhurumende yapererwa kana kuti kumusangano wapererwa marodzi atiri kuvaka aya angativakwa nemunhu apererwa here kweiyo pfumvudza ine goho ratakwanisa kuachivha food security for the first time munguva yose iyi kwemakore akawanda anodarika zvikamu gumi zvingaitwa here nehurumende yapererwa kana nemusangano wapererwa ko reengagement yatiri kuita tichishandidzana nedzimwe nyika tichiwana mavaccinations kubva kuushamwari dzedu nana china nana russia zvinoitwa here nehurumende yapererwa ko irwo runyararo rwatinarwo munyika umu nekushandidzana kwatiri kuita pamwe chete nemaopposition political parties tichiti ngatiitei nhaurirano dialogue tichikurukura kutifambise sei nyika mberi zvinoitwa here nevapererwa vapererwa ndivo vana mdc alliance vasingazikanwi kuti vanogara papi vasingazikanwi kuti bato ravo nderipi vasingazikanwi kuti mutungamiriri wavo ndoupi vasingazikanwi kuti mahofisi avo vari kupi vasingazikanwi kunzi masapotazi avo anonzi vanani ndivo vanhu vapererwa ivavo